Chirubu pisa ichi, sana muyamtu ene mkati, saka chinoneo tamchamba nacho, saka naichiza my calling yekuwa in ministry for almost 20 years now, and then, you know, mwarika na hada otichisha, kipanguwa eba tichisha, yeah, he will use anything to get your attention.
Saka imimi ziza kaitika kwa muri?
October 2022, still about to nagana kubasa, nchipa kubasa, nawe na kumba, I literally lost my life, ndakafa, ndakatenga kundwe, sasa kwanza kufema, ndakata za kuona, and then ndakapaka motika, ndakwasa paka motika, ndakastaru, ndakastaru, and then from there, waka ndona ndakafa motika, ndumaya ndona ndakafa motika.
Mgoma zebro ni imbo mirai murukuti tiripa mepoga mgoma makafa mgamuka
makambo njwawa na chinda kafa ndakenda kudenga ndakanoona jena ndakanora pizuka chichi ndakazoka back to life just get a few people who say that actually that happened and so kakakoya jona chayo so kakakoya kwa kolega so mimi watono shigiru wa uko
saka
Dosi itu ramah kunjua isu isu. Memanglah tuh buat main drum di sana, main drum ni tak kutara pasti ada isu sana.
Kakambonzwa kumashure oku chuni dzenyu dzichirova kugosi chaiko
ndozvacho tumwa namweya mutsvene kazvinhu zvamweya mutsvene hazvitambwe nazvo hanzi zvine varidzi
saka meseji yenyu iri kuti kudii mumimhanzi iripo apa paep
pazviru patiri kuimba paya tichiti najesu ndine simba rekukwira makata kana wanga wakambozorora wambo backslider wakanzwa ndiyoi ichirira so wega unonzi kuti ndikufana ndichapira makata angu panapa ndikufana kudzokera kwandofana kunge
saka vari kuda kunzwawo mimhanzi iri paep iri vanoiwana kupi
manzi iri yakatekeshera kwese makaenda payoutube makanyora kuti zabron zabron mobva mati mpara mobva mati I live a life of praise I live a life of praise Apple Music, Spotify, pane pese pese panorira manzi.
Was a Friday tombonzwa mangoma zvishoma kubva kuna mukoma Zebron. Dance like David.
They pronounce me dead, but I'm here. another God of miracles, miracles. Remove the swimming and the bleed, and all the fear, nothing go, nothing go.
Tell my story, oh, tell my story, oh, tell.